Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington on a Friday, January the 14th, 2022. I am Tungamile Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
Tonight, we are talking about voter registration and by-elections that are due on March 26. We will also have an update on the Africa Cup of Nations tournament, where the Zimbabwe Warriors are currently taking on Malawi. But first, some COVID-19 news.
Yes, Ntunga, according to the Ministry of Health, Zimbabwe currently has, as of yesterday, 651 new COVID-19 cases in the country and, unfortunately, 7 deaths. And going to the COVID-19 vaccination program, the country has currently vaccinated over 4.1 million people, although they were looking at going towards the herd immunity of 10 million people.
Also, acting president and health minister Constantino Chiwenga extended the COVID-19 lockdown by 2 more weeks, saying that, and I quote, schools will be given at least 1 week after the next 2 weeks lockdown extension to put preventive public health measures in place before the commencement of the general school calendar, depending on the prevailing COVID-19 situation at that time. Teachers and students will be required to wear face masks while in class. He goes on to say in a statement that members of the public are encouraged to wear face masks, sanitize, wash hands with soaps, and avoid crowds and gatherings, especially when not wearing face masks while having meals and drinks. And this effectively means that schools will not be opened until sometime in February. Marv.
Yes, Ntunga, we also saw the Office of the President today announcing that President Emmerson Mnangagwa is on leave effective of today, and that Mr. Chiwenga will now be the acting president. So I'm sure he made that ruling as the current acting president as well as the health minister of the country.
Yebo kunjalo mafili ngaba lichona njani zihlobo esithandekayo emakhaya sikuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje sixoxa ngodaba lwama by-elections, udaba lwe voter registration, kanti ke sile update ngemidlalo ye Africa Cup of Nations. Siyazi ukubana iZimbabwe lamhla ibingqikilana le Malawi. Kodwa singakayi lapho sikhangele umkhuhlane we-COVID-19 ukuthi umi njani elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kubhubhe abantu abayisikhombisa 7, kanti ke kufunyanwe abangu-651 belo mkhuhlane lo. Abangu-9373 bahlatshwe ijekiseni yakuqala. Okukhuphule inani lasebehlatshwe lijekiseni at least eyodwa baya ku-4.1 million. Abahlatshwe esibili bangu-8,949. Okukhweze inani lasebehlatshwe amajekiseni ayi-2 laya ku-3.2 million. Kuzokuthi-ke abahlatshwe ijekiseni yesithathu okuthiwa yi-booster ngesiNgisi bangu-2,802, okusho ukuthi asebethole amajekiseni amathathu eZimbabwe sebengu-21,565. Kodwa izindaba ezinkulu ngomkhuhlane we-COVID-19 lamhlanje ngumbiko owethulwe ngumphathintambo wezempilakahle njalo engosaphethe isikhundla sikamongameli ubaba Constantino Chiwenga, ngoba umnangagwa ukhefu kuqala nje lamhlanje. uthi ubabuchiwenga izikolo kazi soze zivulwe until some time ngenyanga ezayo next month ngoba umemezelena ukuthi usengeze i-lockdown ekhona ngamaviki amabili wathi phezu kwalokho izikolo zizaphiwa iviki after those two weeks ukuthi zilungisise zilungiselele isikolo zinqabele umkhuhlane we-COVID-19 zenze konke okudingakalayo ukuze wenqatshelwe umkhuhlane andubana zivule effectively again, meaning ukuthi isikolo kazisoze zivulwe until sometime next month. Maf.
Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro pana pachirongwa chedu pa Live Talk. And inofara ntunga nhasi chirongwa chedu chekutanga tichiwanikwa tichitifengera tiri tese chegore rino ra 2022 nemusi wechishanu January 14. Tombo utanga nekutarisa mamiriro akaita denda recovid-19 parizvino. Bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 651 vakabatwa ivo nedenda recovid-19 nezuro munyika yeZimbabwe uyezve vanhu vanosvika ivo 7 vakawanikwa ivo vachishaya. Tombo tarisa avo vawanikwa ivo vachibayiwa nomba yeCovid-19 zvichireva kuti vanosvika ivo 4.1 million kunyangwe nyika yanga yakatarisira kuti ichabaya vanhu nomba iyi vanosvika ivo 10 million asi parizvino havasati vasvika apa. Taona zvakare nhasi vakafanobata matromo semutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vambowana vachienda ivo pazororo vachitaura ivo vakamirira sebazi rezveutano kuti parizvino yatingati iye pachawanikwa ipo 2 weeks dzinotevera pachiwanikwa marestrictions eCovid-19 achienderera mberi. Vazivisa zvakare kuti zvikoro zvichambomira kuvhurwa parizvino uyezve vachati panopera mavhiki aya maviri vowedzera zvakare rimwe vhiki kuti vaone kuti nyaya iyi yeCovid-19 yakamira sei munyika. Tichange tiri kutarisa nyaya yemaby elections tichitarisa zvakare nyaya yekunyoresa kuvhota tisingakanganwe kuti nhasi chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chiri kutatsurana nechikwata chemalawi kuAfrica Cup of Nations. Saka tichange tiri kutarisa zvese izvi muzuva ranhasi pano paLive Talk Ntunga.
Ongoma abasanda kusixhuma ngomsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lweLive Talk. Njengokusho kwami ngaphambilini siqaleke ngodaba lweCovid-19. Sibone ubabu Chiwenga uConstantino Chiwenga ememezela lamhlanje ukuthi isiqondiso zokwenqabela umkhuhlane weCovid-19 sezengezwe ngamaviki amabili. Okusho ukuthi ngokutsho kwakhe isikolo zilakho ukuvulwa sometime ngoFebruary next month nxa umumo usuvuma nxa iCovid-19 ikhanya isidedile. Let's attend to our panel. Tonight, we have Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, as well as Mr. Tawanda Zokora of the MDC Alliance. Good evening and welcome, Dr. Mavaza.
Thank you. Welcome and good evening, viewers, and Happy New Year to all of us.
Let's dive in right away. What say you about the extension of the COVID-19 lockdown tonight by Constantino Chiwenga, the health minister and acting president, because some say there is no justification. The COVID-19 numbers are down, and therefore they argue that it should be lifted and schools should be opened right away.
Yeah, the problem we have with people is it's so difficult to please people. But the extension has not been done to please people, but to protect the people. Even if the COVID-19 numbers have remained stagnant for a week or two, it does not mean that we have to put our guards down. So it is very necessary that they can extend this the school closures for 2 weeks until they are so sure that we are now under control. As you have noticed in other countries, it is the children who are more prone to get the new Omicron variant. And most people who are suffering from it are school children. Here in England, we've had a serious increase in children and in school children. So, yes, I think it is a good idea. And again, we must realize that the vice president, the acting president, the minister of health, is not doing it of his own volition. He is acting on advice from the experts.
Mr. Zokora, good evening and welcome.
Good evening, Tunga. Good evening, Marvelous. Magadi Muria Zimbabwe.
What say you about the measures announced by the acting president today?
Well, unlike Dr. Mavaza, who pronounced when everyone hearing that they have a problem with the people, us as the MGC Alliance, we don't have a problem with the people. We are a part of the people. We live with the people. We live in the people. And we sympathize with the people of Zimbabwe. We do have a problem, though, with a government that has an appetite of punishing the masses, of punishing the Zimbabwean people. We are seeing here COVID-19 being weaponized by the government. Yes, the people have to be protected. We totally agree with that. But we see a government here that is trying to take advantage of COVID-19 so that they limit people's movements, they limit people's gatherings. We have seen in other countries where restrictions are being put in place. When they do that, they make sure that they provide enough and ample support for the people to continue to survive. But that's not the situation in Zimbabwe. They just come up and say, nobody should be moving, nobody should be doing A, B, C, D. There is no support of any form whatsoever. I think we have been talking about the situation in Zimbabwean schools for the longest time. Teachers right now, accused leaders, are in jail for demanding good working conditions for teachers. Some of those working conditions include COVID-19 protection, that they should be masked, that they should be a protection of the school children and as well as the teachers. But that has not been done. I'm glad that they are beginning to do that. But we have teachers right now that are in jail for demanding the very same things that the government is now purporting to be trying to implement.
Uh-huh. Thank you there, Mr. Zokora. Liyamuzwa lapho yakhuluma ubaba uZokora uthi udaba lwesikolo lolu luyahlupha ngoba abantwana sebesalele emuva kakhulu. Kanti limzwile njalo ubaba uMabaza owebandla leZANU-PF uthi hayi uhulumende ulungile ukuthi athathe amanyathelo ukuze kuvikeleke abantwana besikolo kanye labafundi. Sibone kulama-comments enu lapha bayabhala abantu. Ukhona omunye othi abantwana bayamitha every day ezikolo lapha emakhaya ngoba kabasayi ezikolo. Sizawabala nje ama-comments enu ngokuya kwesikhathi. Mafu.
Aiwa, Ntunga, toti parizvino maWarriors tombopinda kubhora kuAfcon, asi ndichadzoka zvangu tichitaura nyaya yeCovid. Vatotanga mutambo wavo neMalawi parizvino. Asi ndomboenda kuna Dr. Mavaza, ndoti tanzwa zvataurwa navatawanda dzokora veMBC, vari kuti dai hurumende yagadzirisa zvinhu muzvikoro kuitira kuti vana vadzokere. Imi munoona sei zvavari kutaura izvi?
Vadzokora kana kuti MDC ine dambudziko rekuda kungopikisa, kuda chekupikisa. Hurumende haisiri iri kurambidza vana kuenda kuchikoro, asi chirwe chedzova mupengo chashura matongo. Saka zviro zvazvinongoreva ndezvekuti hurumende iri kuda kutanga yaona kuti zvinhu zvagadzirika here, vana havasi kubata zvirwere here, tava negadziro yekurwisana nezvirwere muvana vedu here. Nekuti nguva yesei kana tikatondera taingobaya nhomba kuvanhu vakuru
vangawane makore gumi nemasere zvichikwira kwete kuvana vaduku. Dzimwe nyika dziri kubaya vana vadiki kubva pane vane makore manomwe kusvika makore gumi nemasere zvichipfuurira. Saka isusu kunyika kwedu takati tisachatanga kupa vana vadiki nhomba yechidzivamupengo. So zvazvinoreva nezvokuda izvi, kana tikangosundidzira vana vedu mutsime rine chirwere ichi, vana havasiriwo vari kunyanya kurwara nekufa nechirwere ichi, asi vari kuchitakura vachinochisiyira vabereki. Saka chinobva chakwira kuvabereki vanenge vari kumba, vanenge vazoigirwa nevana vanenge vabva nacho kuchikoro. Saka hurumende zvairi kuita kuda kungoongorora nekutsvaga magadziriro ekuti tachirwisa here chirwere ichi, uyezve chinenge chakamira sei. Saka pfungwa yavadzokora tingangoti nemutauro wemazano yakadhakwa, nekuti haina zvainotibatsira kungosandidzira vana kuchikoro nekuda kufadza vanhu. Isina kuti tiponese vanhu, hatingofadza munhu asina kuti munhu ange ane upenyu. Zvirira nekufara uri mutano pane kufara uchirwara.
Hai uti kavumelani lotsokora lapo ubabu Mabaza. Uti ubabu tsokora inkulumo yake idakiwe, ngoba uti sikolo zingavulwa kusho ukuthi nxa umkhuhlane lo usakhona ngendlela oyiwo manje, abantwana bayabuya lawo bathelela abazali, amanani abesekhuphuka kube sokusifa abantu abaningi njalo njengalokhu esikubone kusikhathi esedluleyo. Ikhomenti ebengitsho lapha ivela kuGracious Ubonga Umusa Nxumalo, uthi yena abantwana bayamitha every day. Did this government think about these young children in need of education? Kuzoba lobani uTimothy iTalent uthi luhlupho ke lolu ukubuswa ngumuntu ongaziyo ukuthi izikolo ziqakathekene. Bafuna khonoku ezikubona kusenzeka, abantwana bayaphela ngokumitha emakhaya. Udaba lokumitha kwabantwana lukhanya ludaba oluhluphayo mpela. Ngoba siyabona bayakhuluma abalaleli lapha kuFacebook mavi bari kutaura vatereri anzi nyaya yekuvharwa kwezvikoro iyanesa nekuti vadzidzi vakawanda vakuwanikwa vachibata pamubiri nenyaya yekuti vari kumisha havazi kuzvikoro.
Aiwa, tinotaura zvakare nemasangano anomirira vana nyanya vechisikana vadiki, ndo zvavari kutaurawo kuti uwandu hwevana vari kuwanikwa ivo vachimitiswa pamusoro pekuti havasi kukwanisa kunge vari kuenda kuzvikoro huri kuti kwirei pari zvino, nemhirizhonga iri kukwira pavana nyanya vanasikana. Asi regai timboenda kuna vadzvokora veMDC yavachamisa, tombobvunza kuti dai manga murimi muri pachigaro pari zvino veMDC, maiti chii panyaya iyo yeCOVID-19 nemalockdown ari kuitika aya? Tisati taenda hedu kune imwe topic.
Ameno, if you are listening, Mr. Zokora, please sign out and try to sign in again. Kodwa umavela silapho ubebuzile ukuthi bona bathini ngodaba lolu alubana kuyibo abeMDC Alliance abaziphetheyo bebeyaluphatha njani lolu daba. Udaba lwezikolo luyahlupha ngitsho lasemazweni, khonapha eMelika sibonele kuboChicago bekule standoff between i-government yeChicago, ababalisi kanye labazali. Ababalisi besala ukuqhuba izifundo ukuya emaklasini besitika, bafuni ukubamba lo mkhuhlane, bafuna kuqhutshelwa ukuthiwa i-virtual learning. Kodwa ugavena labo meya balelo dolobho bebambene labanye abazali bathi hhayi sokuyisikhathi sokuthi kubuyelwe emaklasini. Let me try and bring in ubaba uDzokora again. I think now a connection yakhe is right. Baba Dzokora, siyakwamukela njalo. Mavela, sangabvunza phansi dai muri mimi BMDC Alliance muri panyanga nyaya yezvikoro imaibata se?
Taiona kuti vana vapiwa zvikwaniso zvavanokwanisa zvavanoda kuti vaende kuchikoro zvakanaka. Kana zvikoro zvacho zvisiri kuzvanzi zvavharwa, vokwanisa kudzidza vari kudzimba. Nyaya iri kuitika panapa inongodzokera kunyaya dzemari. Zimbabwe yakapiwa mari izvozvi tikunetsana navo nenyaya yehundred million yavakapiwa. Kutinzwe kuti 100 million yakashandiswa chii iyo yanga iri yeCOVID-19. Munozi 100 million iyoyo ikaiswa muzvikoro, ikaiswa kupi nekupi, inotofanha kutooneka, inofanha kutonzwikwa. Imari yakawandisa yekuti yaichinja mamiriro ezvinhu panyaya dzeCOVID muzvikoro zvedu nemuvanhu chaimo chaimo, vanhu vachipiwa zvikwaniso zvekuti vakwanise kurarama, ino pavanenge vachinzi vasabude mudzimba. Asi hazvisirizvo zviri kuitika. Izvozvi kubvunza vamavaza kuti 100 million yavakapiwa yakaenda kupi, yakashanda chii, havakwanisi kutitaurira. Dzimwe mari dzese dziri kubva kune dzimwe nyika, nemazi millions akaiswa navamutuli achibviswa muhurumende, achibviswa kureserve bank, achinzi imari yeCOVID, ari kuendeswa kupi, havakwanisi kutsanangura. Saka isusu sehurumende yeMDC Alliance taitangira ikoko kuti mari dzatiri kuwana dzisvike kuvanhu, kwete kuti mari dzitange dzapinda muhomo yevanhu, muhomo yevanhu veZANU PF. Shamashoma inenge yasara ndoyozosvika kuvanhu.
Aha, siyabonga. Lapo mnumzana Dzokora uti aluvana veyivo abapheteyo njengeMDC Alliance bebeyaluphatha ngcono udaba lwesikolo lolu, babona ukuthi abantwana bayatholiswa zonke iindingeko zokuzivikela kulomkhuhlane. And now let's move on to the issue of voter registration and depending by elections on March 26. Where are you now, Mr. Dzokora, regarding preparations for these by elections?
Yes, sir. We are all out, as you are seeing. The leadership of the party is moving around in all four corners of Zimbabwe. Our youth assembly have been busy on the ground, making sure that our people are registered. Our organizing department are the same thing. And the good thing is the voter registration drive is not only being driven by the MDC Alliance. The people of Zimbabwe, the citizens of Zimbabwe, as you heard President Chamisa saying, this is the year of our citizens, and citizens are responding. They are coming up. You see Hope Chingono and others, people raising funds, citizens coming up and making sure that the people are transported to the registration centers. They go and register. The education that is supposed to be done by ZEC is being done by the party, is being done by the citizens, is being done by, you know, every Zimbabwean. People are keen. They want to see their proper representatives in parliament. ZEC, if you go on their website, they say that they have a mandate, or they put a timeline for voter education. But they never do that. ZEC deliberately does not want to do voter education because ZEC is ZANU-PF. ZEC works with ZANU-PF. They encourage a voter apathy. They don't want to see many Zimbabweans going to exercise their democratic right. That's why they don't care about voter education. They get millions of dollars from donors. They get millions of dollars from other countries. You know, you see them talking about the MDC, that MDC is being donor-funded or is being funded by other countries. They also get millions of dollars from Europe, from Russia, from China, from the United States of America itself, for voter education. But they never use that money for voter education because they don't want as many people as possible to go and register to vote. And it's very unfortunate. But that be as it is, and we know that as Zimbabweans, we are on our own. We don't have a government that wants people to see people voting. We'll do it ourselves. And I want to encourage Zimbabweans everywhere in Zimbabwe to make sure that they go and register to vote. And those in the diaspora, you have a role to play. You have a duty to play. Even though your democratic right is being taken away by ZANU-PF, that you can't go and vote, please make sure that your people, your relatives, your village, the people that are around you, the people in your constituents are supported to go and register to vote. So, oh yeah, talking about Zimbabwe has just scored. But anyway, people should go and register to vote.
The Zimbabwe Electoral Commission chairperson, Priscilla Chigumba, announced yesterday that the mobile voter registration exercise that was supposed to take place in December will now be happening in two phases. The first one will run from February 1 through February 28, while the second one will run from April 11 through April 30. Are you satisfied with that?
We are not satisfied. Of course, it's a good thing that it has finally happened. But why was it stopped in the first place? Why was it delayed? Why does ZEC have to wait until the last minute for them to open up as many centers as possible? We have been asking, we have been demanding that ZEC needs to open up more registration centers so that more Zimbabweans, many Zimbabweans, you know, can go and do that. They should also make available registration centers so that people can go and get Zitupa, because that has been one of the things that we've been talking about. They are deliberately not issuing out registration cards because they don't want many people to go and register to vote. They don't want a large voter turnout. A large voter turnout, you know, does not allow them to rig elections. So we know all these tricks that they are applying, but we are not deterred. Our people are ready. As MDC Alliance, we are ready. People are registering. And like I said earlier on, the people of Zimbabwe themselves, the citizens themselves, are driving the voter registration program. Here in North America, as a province, we are raising funds to ensure that those constituencies, especially where our members of parliament and our councillors were recalled, we want to make sure that we have all the people that are eligible to vote registered, and we will support those programs. The diaspora community is doing the same. The citizens are doing the same. The MDC Alliance is also doing the same as a party. Vanu, they are so determined that they are still going to turn out in their thousands in those days that they've opened up the blitz, which should have come last year, which should have come earlier. But we welcome it, and we'll make sure that our people are ready.
Siyabonga mnumzana Zokora ukhuluma lapho ngodaba lwe voter registration. Uthi hayi bayakwamukela ukuthi iZEC at last isize yazisa ukuthi uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu endaweni ezitshiyeneyo luzaqala belumele luqale ngompalakazi last year. Kodwa iZEC ithi soluzaqhutshwa in two phases next month ngoFebruary kanye lango-April. Uthi ubabu Zokora lancanje kulate lokhu hhayi bayakwamukela. Uthi labo njengebandla baphakathi kokuqhuba umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi ukuze bavote kukhetho oluzayo. And Marv, I know this is a pre-recorded program, and by the time we finish, the score line between Zimbabwe and Malawi could have changed, but yes. We must say that, oh my God, oh my God.
1-1 now is
just a minute ago, Zimbabwe were leading 1-0. Now Malawi have equalized. It's now 1-1. Malawi. Yeah, it's now 1-1. Malawi is equalizile. Umdlalo phakathi kwayo le Zimbabwe. Just a minute ago, Zimbabwe bekhokhela nge 1-0. Asazi ukuthi lapho kuyaphela khona uhlelo kuyabe kuminjani. Kodwa komunye umdlalo oqhubekayo lawo manje oye-Africa Cup of Nations, iMorocco ikhokhela iComoros nge-1-0. Maf.
Aiwa, sekutaura kwauri kuita Ntunga. Tiri pa mutambo uri kutambwa iwo pachirongwa cheAfrica Cup of Nations kana kuti makwikwi parizvino. Tiri pa 44 minutes, Zimbabwe 1 Malawi 1 Zimbabwe ndo yatangisa kugowesa asi Malawi ichibva yadzura chibodzwa ichocho asi mutambo uyu urikuenderera mberi saka hatisatanyatsosvika kwamvura yacheka makumbo tombopa Dr. Mavaza mukana wokutaura panyaya yemabai elections uyezve nekunyoresa kuvhota kuti ivo seZANU PF vamira sei pari zvino.
Thank you. Iko zvino izvi tiri kugadzira nekutarisira kuti vanhu vachasimuka vakawanda neuwandu hwavo kumusarudzo yemuchidimbu ichaitwa imo muna Machumu kana kuti mumwedzi wakurume. Chekutanga ndechekuti veMDC yavachamisa vanongobongomora nepasina misodzi pese. Vanhu vese vari kunzi endai munonyoresa kuvhota. Kunyoresa kuvhota hakusi kunzi enda kana uri weZANU PF, kuri kunzi kana uri mwana weZimbabwe enda unonyoresa kuvhota. Kana uchinge waenda unonyoresa kuvhota vari kure kusingasvikike nemabhazi, hurumende iri kubatsira kuita mamobile voter registrations. Saka vanhu vari kunzi endai munobatsira kunyoresa kuvhota. Vasina zvitupa tabvira kare kubva gore rakapera kunzi endai munotsvaga zvitupa zvenyu, munopiwa zvitupa. Kana musina zvitupa endai nevabereki venyu, kana vabereki vakashaya endai naanokuzivai munobatsirwa kuti mupiwe zvitupa nekuti munyorese kuvhota. Uyezve maby-elections edai isusu veZANU PF takagara tatogadzirira maelections aya kubva kare, because isu hatina kubvira tarara nezamu mukanwa, takamuka tikaita basa. Iko zvino izvi vanhu vanondoziva kuti bato rinofanira kuvhoterwa pamaby-elections rinonzi ZANU PF, mutungamiri waro anonzi vamunangagwa. Tikaenda kuMDC vachamisa vamboya makuseni hanzi ndichazochinja zita nanhasi asina taura zita rake. Pachatosvika kusvika maballot papers aprintwa vachamisa vasvatavauya nezita. Chavangotaura ndechekuti tichachinja zita rini havasi kutaura, richabuda rine zita hazvisi kutaurwa. Maballot papers kana achinga aprintiwa vachazomhanya nekazita kavo isita pakati pekugadzirira, zvonzi hatichakwanisa kuchinja zita rei, ndobvata kuti taramidzwa kuvhota. Asi munoona kuti vanhu vari kungotsvaga nyaya, vanongotsvaga uta nemugati zvisina kana netsarukano zvazvo, nekuti kana kuchinja zita hakunetsi hationi dambudziko ravachamisa neMDC yavo navadzokora. Vanofunga kuti vanokwanisa kukwana mushangu dzakasiyiwa navatsvangirai, vanoda kungoedza kungoramba vakabatirira pazita. The point of the matter ndeyekuti havana vanhu vanovatevera, vanhu vanoteerera zvakasiyiwa navatsvangirai. Saka vese vari vaviri, vamonzora navachamisa nemamwe mapato akatsemuka kubva kune MDC anongorwira zita. Isu tiri kuti aiwa, kana mazita akawanda munyika, tsvagai renyu zita vachamisa mucanvas vanhu venyu moregister, vanhu venyu voziva kuti vane bato ravo ravaroda kuvhotera. For now havazivi vanoda kuvhoterani, because Chamisa haatoziva nezita rake, haatoziva nezita repati yake. Kuibasa ndirikungosoropodza hurumende nekungoshora pagonekwa. Asi chatinotaura isusu ndechekuti maby-elections ari kuenderera mberi, ZANU PF is ready, we are going to win those elections. Vanhu vedu vakavaona vakaziva kuti chikomba chamai hachina kwachinosvika, saka vari kuenderera mberi nezvagara zviripo, zvagara zviri kubatsira nyika, nenyika yedu yagara yekusunungurwa neZANU PF. Saka tiri kuti isusu, for these by-elections we are ready and we are going ahead. And zviri kutaurwa navadzokora izvi igaro ziva kugara nekungochemera gots varume vakuru kana kusanyara. Indai munochinja zita renyu repati, mudzoka mane zita, kwete kungosiya vanhu vakamira pachipiyani sekungoti ha ndichauya nezita, ndichauya nezita kusvika rini. Ada kuta zita rake ega here, garai pasi, ingava nemakomiti avo vanhu, mutaure zita, tizive kuti tiri kuita competition. Chikonzero ngenyi tichitambudzika neopposition inenge isina kusimba? Isusu as a ruling party, we can be kept on our toes. Tinogona kusandudzira tiite basa kana tine opposition yakasimba. Asi kana tine opposition marara, asingatibatsiri, asingatisundidzire, asingatichallenje, nyika haibudirire. Nyika inongobudirira if there's a vibrant opposition which is pushing and gathering for the seats. And therefore ZANU PF inobva yaitawo basawo kufadza vazhinji Iko tiri kushanda, but tinogona kupfuura zvatiri kuita izvi. Dai MDC yanga yakabatana kana yanga ine simba, oro dai yanga ichiziva zvairi kuita. Zvino yangu amhengera mumba, havana chavanoziva kungopopota nekungopopota. But chokwadi tiri kuti MDC yakarasika, uyezve muchaona pasarudza apa kuti kwasara mazuva mairi havachawithdraw, ndobasa ravo. Vachitanga kuita voter apathy, achada kuuya, vanhu havasi kuuya. Isu tinongoendera mberi nekuvhota, hatimiri kana nzou ichifamba, kana imbwa dzikahukura tinongoramba tichifamba, hatimiswi kuhukura nembwa. Motokari kana bhazi hariiswe mabhureki nekuti imbwa iri kuidzingirira. Saka regai havahukure zvavari kuita izvi. Vana veZimbabwe nezanu PF tiri kuenderera mberi, masits aya akasiyiwa neMDC tichatora nekuti tichahwina. Vanhu vanotoziva kuti hazvibatsire kudzosera nhunzvatunzva dzakambotiza oro dzakamboita kurwisana vakawithdrawana from these seats. So hatidi kuti vanhu kupedzera vanhu veZimbabwe nguva kuvapa zvigaro zvavanozorasa futi. Saka isu tinoda kuti kana tabata chigaro toenderera mberi kusvika temu yedu yapera, tichishandira vanhu vekonstituensi yedu nevanhu vemunyika yese yemuZimbabwe, kwete kuvhotera vanhu vakazivi pavakatsika, pavakatsigira, vasina backbone, vasina musana, vane musana vakasimbiswa nebhanana rakamenywa. Hapana charunosvika.
Siyabonga ubaba Mabaza lapho yakhuluma liyamuzwa uthi bona balungiselele lawa ma-by-elections njengezanu PF. Kodwa ukhuluma ngokuthi iMDC Alliance kababa uChamisa kumele iguqule ibizo njengokuthembisa kwayo. Kusalesikhathi ukuthi abantu bakwazi, ngisho laba bezanu PF babekwazi ukuthi bazancintisa. Bazancintisana lawapha amabandla, liyabe lithwani igama le-MDC Alliance elitsha? Ngoba ubaba uMonzora sowakhuluma kwathophela ukuthi come next elections i-MDC Alliance ngeyakhe, lanxa nje exotshe amalunga ebandla likaChamisa ephalamenti lakumakhansili esithi basekela iMDC Alliance. Uthi uMonzora uzangena ukhetho esebenzisa igama lokuthi MDC Alliance, okuyinto controversial ikakhulu considering ukuthi uxotshe abantu esithi basekela iMDC Alliance kababa uChamisa. Ngokunjalo ubaba uMabaza uthi iMDC Alliance kaChamisa kumele yazise abantu kusalesikhathi for the sake of abantu abavotayo, amanye amabandla kanye lodaba lwama ballot papers, ukuthi nxa edindwa ukube sokusazakala phela ukuthi abazancintisa kulolu khetho yiwaphi amabandla. Asiba bamabaza ndanzwamuchi wanziravo vaMonzora, asianzi ndibhururu wenyuka murikuwanzira samari yenyu, hanzi neve MDC Alliance yaChamisa vaMonzora nezanu PF semwhatsApp group.
Aiwa, dambudziko rinoitika neMDC kana chinge yakutsemuka nepakati, vanoda kutipa Monzora wavo, ndewavo. Isi hatidiwa Monzora isu, ngavarambe vari kuMDC. MDC yakuda kutigovera vaMonzora, asi vaMonzora vane muono wekuvaka nyika. Tinovasapota on that basis, but havasi nhengo yezanu PF. Uyezve vaChamisa kana vakangofunga kuti vada kuvaka nyika, tinogona kuti vasapotawo nekuti mwana weZimbabwe. Asi nekuda kwekuti vakarasika, pfungwa dzakagomara, tinotongovanamata kuti dai Mwari avaponesa. Vapedza vabva mukana wekupenga wavarume, vapinda muchikamu chekuvaka nyika yeZimbabwe.
Aiwa, regai tiendee kuna vadzokora veMDC Alliance tinzwe zvanga zviri kutaurwa naDr Mabaza zvekuti dai bato renyu rauya nezita rarichashandisa, zvakamira sei panyaya yezita irori?
Regai nditange nekukudzai zvakataurwa naDr Richard Morgan Tsvangirai, may he so rest in peace. Vakati ivo, ukaona ukaita chinhu uri kuopposition, ukaona ZANU PF ichipembera ichiridza ngoma, ziva kuti there is something wrong nechinhu chawaita ichocho. Asi ukaona ukaita chinhu uri opposition, ukaona ZANU PF ichichema ichiridza mhere sekuridza mhere kwamava mukongoroita vamavaza apo, vachirira kunge mbeva yarohwa neriva yakabatwa muswe chete ichingoshona ichingoridza mhere zvavari kuita izvozvo ndobva waziva kuti pane zvawaita zvavabata pane zvawagonesa uchitobva waramba uripo sekutaura kunoita Michael Ranzi ibva wadzikisa gejo uripo ipapo murikuona zviri kuitika ipapa ZANU PF ndiyo yakatanga nanhasi ndiyo inotanga inongo ichingochema ichiti President Chamisa ngavachinje zita zviri kuitika kumashure uku muri kuzviziva ndo vakatisvika patasvika ipapo mabasa ezanu pf ese iwayo iwo ndo zvavari kuda kuti tichinje zita zvino isu atiitiswe nezanu pf atiitiswe namonzora sezvakataurwa nemukomana wedu mako hanzi will not allow the devil to come and preach in the church atibvumire izvozvo tinoita zvinhu nekuda kwedu nepanenge pachidiwa nevana vezimbabwe We are a part of the people. That goes to the people. We have consulted the people of Zimbabwe as a party because that's what we do. President Chamisa is a listening president. He listens to the people. Here, by myself, as a provincial chairperson, I was consulted over all these issues. Not yesterday, not 2 days ago when the by-elections were announced, a long time ago, and we gave in our report after we consulted our leadership here, and I think everyone else, not I think, it happened across the country in all the provinces, and the submissions were made, and the president has spoken, the party has spoken. I will not repeat what President Chamisa said, because we all know what he said. You know, everything is going to be done according to the will of the people, according to what the people of Zimbabwe say. But we are not going to be told when to do it by ZANU-PF. Our leadership, the leadership of the party of the MDC Alliance that was elected in Gweru, was given those powers to make such important and strategic decisions whenever it sees strategic and useful to do that. We will not be pushed by ZANU-PF, we will not be pushed by Monzora to do that. At an opportune time, at the right time, at a time that is right to the people of Zimbabwe and the MDC Alliance, everything that was said by the people will be announced to the people. Saka ana mavaza ngavanyarare ngavarekedze kuya pano vachitaura kuti MDC ngaichinje zita MDC ngaichinje zita ngavaite zvavo zvekuzanu PFA nekuzanu PFB kwamonzoro vasiye President Chamisa vachiita zvinhu zvavo. He is a tried and tested leader. We all know that. He was a youth leader. He became an organizing secretary of the party. And now he's the president of the party. He has gone through the mill. Munhu akarerwa na Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Akadzidziswa, akaibva, akanzwa kuti zvinhu zvinoitwa sei zvepolitics, kuti ZANU-PF inobatwa sei, inodiliwa nayo sei. Vari kuzviziva. Vari kuita zvavakataura kuti vachaita. And he has an able and tested leadership around him. Do you think Maikore will let President Chamisa do something that is against the wishes of the people of Zimbabwe? Ukatarisa Honorable Ndaibiti.
If I may.
Avangaregeze musangano uchirasika. Saka what I can tell the people of Zimbabwe is, amavaza vataura nguva yakarebesa chaizvo. Let me just finish this point. Very important. The leadership of the MDC Alliance, including President Chamisa and those around him, they are able.
Looking at the by-elections, they are on March 26, and it's only a couple of weeks. So if you guys do not change the name, Monzora is insisting that he will go to these by-elections as the MDC Alliance. So now we have the MDC Alliance, Monzora, MDC Alliance, Chamisa, how is that going to work? Suppose you guys do not change the name.
Yeah, do not worry about what Dr. Mavaza and ZANU-PF say. Do not worry about what Monzora, ZANU-PFB says. As we are focused on the by-election and we are focused on the work at hand, and we are going to deliver for the people of Zimbabwe, and we are going to ensure that all the seats that were illegally taken away from the MDC Alliance come back to the People's Party. We are going to ensure that the people of Zimbabwe have the correct, the right representation that they need. Just wait and see. It's coming.
Thank you there, Baba Dzokora. Siyabonga ilyamuzwa uthi hayi udaba lokuthi uMonzora uzancintisa iMDC Alliance iludaba olungabahluphiyo. Uthi abafuna batshintshe ibizo bale njongo embi beyibo uMonzora labe ZANU-PF. Ulokuzenu uTsokora uthi labo ngabantu banye abazama ukuba stampida into ukuguqula ibizo labo ngoba kukhona okubi abakujongileyo maf.
I was Tripapon Tunga, just as a disclaimer that we did actually try to reach out to Mr. Douglas Monzura and his party so that he could also be part of this discussion and we could ask him directly about the allegations that both ZANU-PF and MDC Alliance led by Nelson Chamisa are saying. Because in the interest of time, Mantunga, we know these two will never agree on anything. They, you know, maybe let's go into soccer and see. We talk about what's happening at the Africa Cup of Nations. I'm not sure how we're doing on time, whether we can migrate or still stay on the by-elections.
We have about 12 minutes, so we are okay on time.
Okay, so we'll go back. I think wafunza mufunzo mukuru kuti tikona kuti nguva iripo panyayo yema by elections ishoma panguva yekuti vanhu vanyatsowana gadziriro nezvimwe zvakadaro. Regai tende kuna Dr. Mavaza tonzwa kuti ivo seZANU-PF parizvino tinozoti tambovunza kuti ukama hwavo navamunzura wakamira sei asi ivo sebato reZANU-PF takaonawo mubato mavo imomo vanhu vachitatsurana pane maelections achangobva kuitwa. Pane kubatana kwamo here kana kuti pachiri nemhirizhonga mukati mebato iraro ravo reZANU-PF?
Chakanakira bato reZANU-PF ndechekuti tikarwira mukaka wedu tinobatana maoko toenderera mberi tichifamba. Ehe, pese panoitwa sarudzo pane pakutatsurana kanoitika nekuti vanhu havana pfungwa dzakafanana, pane kakusawirirana. Saka kana ZANU-PF vakarwisana maelections avo ari internal, havatsemure musangano wavo nepakati, nekuti chinokosha kwati kuZANU-PF musangano unokosha. Munhu weZANU-PF anoziva kuti chekutanga muupenyu hwake inyika yeZimbabwe, chechipiri musangano weZANU-PF, chechitatu ndiye munhu wacho. Saka kana tisine tarwira mukaka wedu tinobatana maoko toenderera mberi. Chatinoda tizive ndechekuti pfungwa shoma dzinoremera atenzi nebasa. So pfungwa shoma dzaka kana kuti musoro usina chinhu wakatakurwa nevatsigiri nevatungamiriri veMDC ndoonoita kuti vafunge kuti Monzora mumwe wedu, iye ari mumwe wavo, nekuti vajaira kuti pavanenge vangorwa vanobva vapatsana vobva vatumirana mazita. VaDzokora vanga vachiri kuyamwa mukaka, Biti akambodzingwa kuMDC achinzi ndiwe ZANU. Isu hatina munhu anenge Biti isu. Akabva anotanga pati yake inonzi PDP. Job Scala akadzingwa naTsvangirai achinzi ndiwe ZANU, akanotanga yake yainzi MDC 99. Kupe akadzingwa achinzi adanana navamunangagwa ndiwe ZANU, akatanga yake MDCT, vakapatsurana. Welshman Ncube akadzingwa achinzi musiyaiwo wapiwa munda neZANU, akanotanga yakewo pati yainzi MDC Green. Zvino MDC inoti kana vachinge vatadza kubatana vanongopomera ZANU zvese. Izvozvi kana kukasanaya kunonzi ZANU. Izvozvi Zimbabwe yaita 1-1 neMalawi pahalf time apa, MDC yazoti ZANU yago isaire Malawi, nekuti havatoziva kutofa kwepfungwa. Asi chatinotaura kuti batsirane isusu ndechekuti pamaelections ari kuuyaya, ZANU-PF haisi kuzomirira madhambitanana mabhuruku ahambodzo ari kuitwa kukanya mahumbwe neMDC. Kana vane chido nevanhu vanovatsigira, unofanira kuvagadzirira, kuvapa mazita, kuva kuti vazive kuti tiri kuvhoterei pamaelections. Chinangwa cheMDC ndechekuti patichasvika musi wekuvhota ndo pavachazviva nechizita chavo chisina musoro. Kana vachinde vazokundwa, vobva vatanga kublema kuti aya mareforms haana kuitwa tabirirwa, zanupe vazodi, nguwa ilipo wangu gadzirisa hii mbamenyu, tsvaira itsvina rembamenyu, mouya makabatana, kana musingagone kubatana, chipatsana zvamajaira, mopanana mazita enyu, kana ndaunzi MDC chamisa, hakuna chinonetsa, anongochengetedza kuti MDC ongoti chamisa kupedzisira uko, ndozvakajaira mapati awa nemazita ane mazita evanhu vonge naizvozvo isu tiri kungoti vanhu vamuri kutamba navava havasi ngori vanhu vemdc vana vezimbabwe vanoda kuti vabudirwe pachena yatinoti pachiri kutransparency vanoda kuziva pati haisi yachamisa iyi ipati yevanhu saka chamisa haafanira kuita keep this to his chest ngaavhure ngaaite open to people kuti vanhu vezimbabwe kana muchida kutitsigira tinonzi chamisa uyai kwatiri kana slogan yedu ngaapinda yake mukomana mujeri vachamupinza kana achinge aita misikanzwa yake ngaazviitwe zvavafunga asi ngavaudze vanhu kwavakananga kwavari kubva nechikonzero chiri kuita kuti vasava nezita mazita nemawandira akaita chamisa ari kutungamirwa nevanhu vakangodzingwa kumamwe mapati kumdc ikoko vese vakatenderedza chamisa hakuna ane maoko akachena vese vakapara mhosva vakarohwa bitakazvindikitwa navatsvangirai nayohana dzokora vakarohwa biti vavest house up nevanguard yavo saka tinoziva kuti vanhu vezvibhakera asi tiri kuti ehe hono dzinoitika mukati mumasangano asi kana muchinge marwa dzokera naye mobatana moenderera mberi for the sake of your country and for the sake of your party saka ZANU-PF tabatana iko zvino pekupedzisira tiri kuti kana how can you promote vanhu kuti vaende kunorejista kuvhota vasingatoziva kuti tiri kuda kunovhoterei havatoziva pati yacho yavanofanira kunge vachivhotera isusu tiri kuti people go and register to vote pati iripo kudhara zita munoriziva rinonzi ZANU-PF mutungamiri munomuziva vanonzwa Munangagwa
vadzokora coming back to you again on the issue of the name the nomination court sits on January 26 I think and that's only 11 days away don't you think it's time for you guys to come clear on the on this name issue and let your followers know you know are you staying as the MDC alliance or you are moving on considering it's only 11 days before the nomination court sits
the party has made it very clear the party has not been silent the party made a statement that was you know that all of you including members of the press saw that was made by our spokesperson advocate Mayere but going back to what Dr. Mavaza you know the lying doctor is saying you know anzi itsitsidzei chembere kubvisa mwana wemvana madziwa chirikunyanya vanhu veZimbabwe vanofanira kuziva kuti chirikunyanya kuti vamavaza nezanu PF vanyanya kuchema nenyaya yezita chii chavari kuda panyama yehuku yemuenzi chii vari kudei chaizvo that's what we should be asking ourselves what do they want what is their interest is it in their best interest for the MDC alliance to change its name what do they gain from that
but anyway, maybe vari kukunzira itsitsi
makarwe anzvira vanhu zvaita but what I can tell what I can say is the people of Zimbabwe like what Fadzai Mahere once said the people of Zimbabwe know their leadership they know their leaders they know who they are going to vote for when it comes to elections right now they also know the people the members of parliament and the councillors that they are going to vote for and I know ZANU-PF right now they are quaking in their trousers because they know they are going to get a beating of a lifetime people are angry people are not happy by what Monzora is doing, by what ZANU-PF has been doing. The good thing is the people of Zimbabwe are awake. They are seeing everything that is happening. They are seeing the mechanisms of ZANU-PF that they are doing through Douglas Monzora. And they are going to show that in the ballot box. They are going to show that ZANU-PF... whatever they can say, whatever they can do, that they can take away the offices, they can take away the political fund money, they can spread lies about President Chamisa and have lies that we've been hearing here by the lying Dr. Mavaza about Honorable Tendai Biti, about Welshman Ngube. They can say all those lies, but the people of Zimbabwe are going to exercise their right. They are going to show that they have power. They are going to show them that all that doesn't matter. They can steal, ZANU-PF can steal anything. They can steal the name. They can steal Harvest House. They can steal our money. But they cannot steal the people's hearts. They cannot steal the people's minds. The people are determined to show their power. Saka regai muone zvirikuitika pamabaya elections ipapo. We have gone to elections before when the level, when the playing field is not level. In 2018, we went to the elections under protest when ZANU-PF, when Emmerson Mnangagwa, we had promised everyone, we had promised the international community that he was going to implement electoral reforms. He turned around, he did not even enact even one electoral reform. But that as it may, we went into those elections fully knowing that the electoral field was biased against us, but we still beat ZANU-PF. President Chamisa won that election hands down. You know, if it was not for the Supreme Court, President Chamisa would be the president today. We won that election. We beat ZANU-PF in an unlevel playing field. And in this time again, we are going. ZANU-PF has not done what it promised the people. It has not implemented the electoral reforms like what it promised the international community and the people of Zimbabwe. But we are still going to make sure that we win all the by-elections and that the people of Zimbabwe get the representation that they deserve. Not what we are seeing, not what Mondlane has caused, and not what ZANU-PF is trying to do to ensure that they have their own opposition. ZANU-PF has been trying all this time to create their own opposition. You hear Dr. Mavaza coming here saying, we want a strong opposition. They don't want a strong opposition. They want an opposition like Monzora that they hold by the ears and tell them to go and do A, B, C, D. If you look at the 110 political parties that are in Zimbabwe today, three quarters of them were created by ZANU-PF because they are trying to have, you know, their own opposition, an opposition that does not challenge them. We thank God that we have strong leadership, a solid leadership in President Nelson Chamisa and the MDC Alliance, that there is still an opposition in Zimbabwe to talk about. If we
didn't have an
opposition or leadership in Zimbabwe, we will not be where we are today. We'll
thank you there, Mr. Zokora. Unfortunately, we are out of time.
ZANU-PF wants.
Thank you, Mr. Zokora. We are out of time, unfortunately. And Marv, just maybe to recap on the Africa Cup of Nations games currently underway. And we must say this is a pre-recorded program. So by the time you hear this, I'm sure the game would have been over. Zimbabwe is currently tied 1-1 with Malawi. Morocco leading Comoros 1-0. Earlier, Senegal drew 0-0 with Guinea. Kwamunye umdlalo iGabon leGhana zizanqikilana kumahola amavili alandelayo. Mav, we are out of time. Let's wrap it up.
Aiwa, tongo itarisa kuti sekutora kwaita tunga. Chirongwa ichi tinochi rekoda yatinoti pre-record saka parizvino chikwata chema Warriors vapinda pa half time vari 1-1 neMalawi ku Africa Cup of Nations. Tinotenda zvakare mapato MDC Alliance atanga tina vatawanda Jokora vanova chairman we North America. Tazowana zvakare Dr. Masimba Mavaza vanova ve ZANU-PF. Tinokutendai.
Siyabonga ubabu Tawanda Zokora uchalmani we MDC Alliance khona pa North America njengokutsho kuka Mav kanye lo baba uMasimba Mavaza we ZANU-PF. Thank you, Zimbabwe. Let's leave it there because we are out of time. My name is Ntungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mklanga Nyahuye in Washington saying have a very good weekend. The